nditarise kumeso murume wangu nditarise kumeso usimanga aya marunda kunyangwe mavinde ndiwe unondirova usimanga aya marunda kunyangwe mavinde ndiwe unondirova. Musa yangu ndikukubarira vana, Musa yangu ndiye kuchengeta musha. Namo yangu vasikana chero kwandikere, ndinotarisa kunobudanisa ndoti Mwari here. Musa yangu vasikana chero pandikere, ndinotarisa kunobudanisa ndoti Mwari here. Mwari here. Moyo wangu wakaoma sedombo kunyangwe ukandidana handichadaira, kunyangwe ndikafuratira handichacheuka ndakuenda kuna mai vangu. Namo yangu vasikana chero pandikere, ndinotarisa kunobudanisa ndoti Mwari here. Namo yangu vasikana chero pandikere, ndinotarisa kunobudanisa ndoti Mwari here. Mwari here. Imere pamusha baba vane ukasha, meso kutsuka semarasha, zvimwe wadyiwa kumakasa, ndomhanya seri kwemusha. Tande kumamana izwi ramai rondidana, mhanya mwanangu mhanya, mhanya enda kuhama, mhanya ungatofa, ungatofa mwana. Nditarise kumeso, murume wangu nditarise kumeso, ose mavanga aya marunda kunyangwe mavinde ndiwe unondirova. Ose mavanga aya marunda kunyangwe mavinde ndiwe unondiwa. Ndaneta, ndaneta. Namo yangu vasikana chero kwandikere, ndinotarisa kunobudanisa ndoti Mwari here. Musa yangu vasikana chero pandikere, ndinotarisa kunobudanisa ndoti Mwari here.